tiri kutarisira kuti tichava nenguva yakanaka kulanda duku nekuti yezvinezvi ratanga tiri mustudio katichirekoda UCD redu ratanga tichirekoda nguva yakapera ndopatanga tiina vamutukudzi rwendo runo tiri tega hatina watiinaeba kune festival imwe yatichanoridza inonzi Mayfield Day tichairidza iyoyo musi wesaturday ndeyevarungu iyoyo kunenge kuine mabhendi akawanda vaimongoziva verock and roll nemamwe akawanda wanda tozouya kwedu kumusha uku kune vanhu vekumusha kwedu ndokwatinonopedzisira tv ndofunga tichaita two shows dzakarongwa ikokoko saka ndozvatiri kuendera
mutungamiri wenyika varobert mugabe vasaina bhiri rebumbiro remutemo idzva kuti uchive mutemo wenyika mune zvamungataurawo here sava mapfumo kana kuti semuimbi
kana ichibatsira vanhu ngaienderere mberi zvichibatsira nyika kava ndinokuona kuti nyika yadzokera pasi kana zvichibatsira vanhu tinotenda kuti kana zviri zvadzine vanhu ndozvavanoda isi tinongotiwo ngazviitwe saizvozvo kana vanhu vazvibvumira ruzhinji rwevanhu rukati izvi ndo zvatinofarira isisu tinotiwo ngazviitike saizvozvo asi chatiri kuda tinoda kuti tionewo nyika yedu ichibudirira mune remangwana irege kusarira kumashure onai taakunzi isisu hanzi number 3 poorest country in the world hazvifanirwe kunge tichidaro kwakomana totofanirwa kuonekwa kuti tashanda tishandire nyika yedu corruption yese inoitika munyika medu mune corruption iri siriyas ndo inoda kustembwa kuti nyika ibudirire inotobudirira kana corruption yaitwa stamp out ya zvino ikaramba iripo corruption paine vanhu vanoba hapana chinofamba munyika hazvifambe ngatiregei kuva nemaoko ekuba kuba kubira ruzhinji rwevanhu tivake nyika katiitega zvinhu tazvinoita kazvo kuti vanhu vakawanda vagowanawo mabasa iye zvino zvakusina indastry zvinhu zvese zvangova down ngatione kuti zvinhu izvozvo tazvidzosera in place toona kuti upenyu hwevanhu hwedu garavo remangwana rakanaka vanhu vazhinji ndovatinoshandira ka tisashandire homwe dzedu isisu kuti hanzi nekuti ini ndiri minista saka ndakutoiwana pano mari ndotoda kutoti nditokuma nekuti aiwa hazvisirizvo ngativei vanhu vanoriraisa kuti tinoshandira vanhu zvatinoshandira vanhu tobatsira vanhu toita zvinhu zvinoitawo kuti tiri kuoneka tichibatsira nyika munhu wese ari kurarama munyika imomo
ko panyaya yesarudzo dziri kutariswa kuti dzingangoitwa munyika gore rino mungaona nyika yakagadzirira here
kana vakazvigadzirira pasina zvokunzi hanzi tinonzwa mastori ekunzi zvekuriga chichi kana iri sarudzo kaizvoitwa kanemazo kavanhu vosarudza vanhu vavanoda porega kuva nemhirishonga mheremhere nekuti hanzi uyu asarudzwa uyu haana kuzoenda kuhondo hasina kuia hondo iyi yatinotaura vana vedu vachaiziva naiwe vakakubvunzai kuti ko hondo yamunotaura isusu yakatipa chiko nhamo makaendera kuhondo kuti mutipe nhamo yamuri kutipa here munopindura muchitiko hamupaona kuti pakaomarara zvikuru ipapo ngatigadzirirei kava vakavachasara isikachembera ka isusu rwendo rwedu rwakuenda kumagumo kwava vachauya vachaita sei